tatorisiva agenda yemusangano kubva kuhurumende ichitaura zvese zvatichadhiskasa zvatakarudana kudhiskasa uyezve kuti meeting yacho ichaitwa musi wa14 November. Zvizhinji zvatinokurukura nezvazvo ndezvecost of living adjustment. Ndokunga takambokurukura tichitaura kuti zvinhu zvese zvakwira mutengo uye zvimwe zvakushandirwa nemaus dollars. Isu vashandi vehurumende upenyu hwatiomera, hatichakwanisi kutenga uyezve mari yatinotambira ichakwanisa kuti tipedze mwedzi tichiriritira mhuri dzedu uyezve nekudya nekuenda kumasi. Saka inyaya yatakaturira kuhurumende tikange tabuda even neresearch paper redu tichitora maprices ariko iko zvino uyezve tichitarisa PDL tichitarisa bread basket redu tikaona kuti maprices ariko aya anenge achikodzera kuti munhu anopiwa mari yepasi pasi anova general end atambire 1700. Chaakunetsa tichazvao tingati iusa kana chii but kwatiri isusu tinoti iiUS dollars nokuti ikonomi yedu yanga ichirangwa nemaus dollars uyezve even mari yatanga tichitambira yacho yatabhesa on tichigadzirisa cost of living yedu adjustment yedu tanga tichibva pamanya emaus dollar iwayo.
Ko, nyaya yebhonasi yakamirawo sei nokuti vanhu vangadai vaakutotarisira mabhonasi?
Nyaya yebhonasi zvee ndoimwe nyaya yatichakurukura. Vachava vachitiudza position yavo chaiyo is government. Tiri kuverenga mumapepa tichinzwa kuti bhonasi ririko asi tinowanzoziva kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera ndezvekuti hurumende uye kuvatiriri vehurumende vatitaurire kuti vanotibhadhara bhonasi redu sei, vachatibhadhara rini.
Pane mamwe masangano evashandi vehurumende ari kuti Apex Council haina zvairi kubatsira, munotiyo?
Kutaura kwevanhu vanenge vasiri mukati mezvinhu zvinenge zvichiitwa ndofunga mukatarisa muchaona kuti Apex Council haazi munhu kana kuti union. Apex Council ibumbiro yevashandi vose uyezve Apex Council yakati hatitange nekungoda kuti tingada kumasa kana kuti tingada kutukana naemployer, totanga tasangana naemployer tazozviona tazvitadza ndopatinodzokera bheki kuvanhu. We believe kuti isusu takasarudzwa nevanhu kuti tiite basa, tinongotanga taita isusu basa racho rekumirira vanhu kana tazotadza tozodzokera kuvanhu. Uyezve pamadiscussions atichaita nyaya yamamusitaro eapex council muchaona kuti bumiro redu yemutemo constitution yezimbabwe yaakutaura kuti vashandi vese hurumende vanotenderwa kuita collective bargaining. Saka Apex Council chimiro chayo chinenge chisinganyanyiwo pasimba kuvashandi asi chinenge chipa simba kuna employer. Tinova zvinhu zvatiri kugadzirisa zvatova tatova paadvanced stage. Ndinovimba kuti nyange tikuru kunzi tinoda bargaining council inogona kuitwa ichibva pane umwe urongwa huripo like Apex Council nomatezike tichironga kuti tichagadzirisa bargaining council yedu sei. Even paagenda pedu tine nyaya iyoyo yebargaining council kuti tizoti mafambiro atikuita tasvika pati, asi takatotanga nhano dzekuti tigadzirise tikwanisa kunge tichinge tine bargaining council.